Nasi msangano wa vanhu weMDC uchitungamirirwa naDr. Morgan Richard Tsvangirai waita yatinotiyo muchirungu Extraordinary National Executive Meeting pamuzinda wedu muno mukudhara Harare paHarvest House. Padzewa nyaya dzakati wandei dzakanangana nebongozozo rakaitika kuBulawayo, masvondo mashomapfuura. Saka ndinoda kuti vateereri vazive kuti pane zvirongwa kana zvatinga kuti muchirungu maresolutions azobudiswa iwo patsanurwa naPresident Morgan Tsvangirai kupera kwaita musangano wedu wafamba zvikuru zvakanaka chaizvo chaizvo. Chokutanga pana vanonditevedzera Deputy National Spokesperson Honorable Tabita Kumalo vakambenge vamiswa basa, vanziwo vadzokere pachinzvimbo chavo with immediate effect, nokuti ongororo yakaitwa neprobe team yakatungamirirwa naAbita General wedu yakawana pasina humbo wokuvanangisa nebongozozo rakaitika kuBulawayo, masvondo mashomapfuura. Kechipiri, pana mutevedzeri wemubati wehomwe vaCharlton Wende vakambenge vamiswa basa. Vawende vanzi vachamboramba vari pasuspension maringe nemafindings akaitwa neprobe team. Izvo zvakanyanyanangana nemahuya vanonzi vakanyora padandemudande reFacebook.
Tiri kunzwawo kuti murongi wemabasa mubato vaAbednego Bhebhe vambomiswawo basa. Chikonzero chei?
Ichokwadi, Honorable Abednego Bhebhe vamiswa basa with immediate effect. Izvo zvakanangana nezvakawanikwa neprobe team. Zvakanyanyanangana nemashoko avanonzi vakataura kune rimwe bepa renavo ndereNewsday. Zvinonzi mashoko avakataura kana taanokotwa vachitaura muNewsday imomo anonzi mashoko anosoresa bato, chirungu anoti ivo putting the party's name into disrepute.